This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina, chikumi 19, 2014.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri, nichitei zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Mapurisa anosunga mupepeti mukuru webepa nhau reSunday Mail vaEdmund Kudzai, asi hapana anoziva kuti vasungirwei.
Hurumende inoshora zvakadzama kubhinywa kwevanhukadzi munyika.
Mukupera kwechirongwa chino, tichakuudzai zviri kuitika kuBrazil kuri kuitwa mitambo ye-2014 World Cup.
Indwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa nhasi asunga mupepeti mukuru webepa nhau reThe Sunday Mail achangopiwa basa iri Edmund Kudzai. Mapurisa aya anonzi ari kutsvagawo mupepeti webepa nhau reZimbabwe Independent Dumisani Muleya. Bepa naore Herald rinoti mapurisa apinda muofisi ya Kudzai ndo kutora midziyo yake basa kusanganisira laptop ne disk riri kunzi reMDC Debate 2014. Mapurisa aya anonzi amboendawo kumba kwaKudzai mangwanani asi akamushaiwa.
Mapurisa anonzi asvika pamuzinda weZimbabwe Independent achiti anoda vamuleya, asi paaudzwa kuti vari pazororo abva ati anoda nhamba dzekwavanogara. Asi kambani inoti haina kupa mapurisa kunogara vamuleya sezvo varamba kutaura kuti vanomudirei uye vanga vachingoti ndezvebhizimisi. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba kuti tinzwe zviri kuitika. Mune chimwe chiitiko, imba yemupepeti mukuru webepa nhau reThe Chronicle vaMududhuzi Matutu inonziwo yakapwanywa manheru anhasi nevanhu vasiri kuzivikanwa zvinhu zvakawanda zvikabiwa. Tabata munyori mukuru wesangano reZimbabwe Union of Journalists kana kuti ZUJ vaFoster Dongozi avo vashora nyaya yekusunga vatori venhau pasina kutaura mhosva yavapara.
Inyaya inotosiyisa iyi. Inotisa chaizvo kuti vatori venhau vanhu vakatorara, vanhu vopindikwa mudzimba dzavo. Isu semusangano weZimbabwe Union of Journalists tinoshoropodza zvikuru zvakasimba chiitiko chanhasi chaitika mambakwedza chokuti uyu Matutu wekuBulawayo Mududhuzi haana chaambonzwa, hanzi ndangomuka ndatombotaura nehanzi ndangomukawo ndikangoona mabiwa mumba. Ukuwo kuno kuHarare Edmundwo aitirwa zvakafanana. Ukuwo uku kuIndependent Muleya isusu tachitsvagwa nemapurisa. Saka isusu tiri kukumbira hurumende yedu kuti iremekedze nekuchengetedza upenyu hwevana veZimbabwe uyezve sevashandi, nokuti kuti vanhu vararame vachitya sekuvhundutsirwa kwavaitiwa nhasi hachisi chinhu chakanaka.
Pane vamwe vakuru vehurumende here kana mapurisa vamambotaura navo vadongozi kuti munzwe kuti chii chaizvo chiri kuitika?
Senyaya inengewo yatingati nechirongeri sensitive, pane zviri kuitika. Panewo vandambotaura navo ndikavaudza kuti no, zviri kuitika izvi hazvizi zvinhu zvakanaka. Saka tatizvo tiri kuda kuti nekukuchimbidzika vataure kuti chii. Nyaya ine kana pane mhosva iripo yombva yazivikanwa, uyezve hatisi kuda kunzwa kuti pane umwe azosangana netsaona.
Ko ivo vatori venhau ava vari kutiwo kudii? Pane vamakwanisa kubata kunze kwava Matutu?
Pane vamwewo vandataura navo, asi sezvo ndichitaura isusu inyaya yandati iri sensitive, saka tachida kunzwawo kuti ivo vari kunzwa sei, vakachengeteka here sevanhuwo vange vapindirwa nemhirizhonga yakadai.
Mungazive here kuti vaKudzai vari kupi parizvino?
panda pedzisira kufeya-feya nenyaya iyi ndanzwa kuti vange vari kucentral police station muHarare.
Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Union of Journalists vaFoster Dongozi vari parunare muHarare.
Vamwe vakuru muzano PF vanoti zviri kuitika izvi zvekusunga vatori venhau zvikuru vanoshandira hurumende mucherechedzo wezviri kuitika mubato rezano PF zviri kurwisana pakati pevanotsigira chikwata chinonzi chinotsigira mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru nechinonzi chinotsigira gurukota rezvemitemo vaEmerson Mnangagwa. Vaviri ava vanoramba kuti vane zvikwata zvinovatsigira. Asi vanotsigira amai Mujuru vachitungamirwa nevanoona nezvekufambiswa kwemabasa muzano PF vaDidmas Mutasa vanga vachibuda pachena vachishora mapepa nawo ehurumende vachiti anoshandiswa negurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaJonathan Moyo kuvanyomba.
Izvi zvinonzi ndizvo zvakapa kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vashore zvakanyanya vaMoyo vachiti chipfukuto chinoda kuparadza ZANU PF uye vakavashorawo nekutora vapepeti venhau vavanoti vaishora hurumende yeZANU PF. Tabata hanyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vari mukuru weMedia Center vaNS Mudzengi kuti tinzwewo maonero avo.
Mavhiki mashoma achangopfuura ndonyaya dziri kuuya nezvizvi. Mucharangarirani kuti vaMugabe vakabuda vachitsutsumwa nenyaya yeshandiro regurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaJonathan Moyo. Vachiti nyaya dzimwe dzainzi dziri kubuda ipapo ndedzekuti vaJonathan Moyo vari kushandisa mapepa nhau ari pasi pehurumende kuti vakonzere nyonganiso muZANU PF. Movona zvekuti panga pane makakatanwa pakati pavaJonathan Moyo nevamwe vemuZANU PF. Kwete vemuZANU PF chete asiwo vanosanganisira mapurisa. Muchaona kuti pane pakaitwa zuva riya rekucherechedza kodzero yekufambiswa kwemashoko inonzi World Press Freedom Day. Vatori venhau nevemapoka akazvimirira oga vakada kuti vafore vachiratidzira nenyaya iyoyi yezvekufambiswa kwemashoko. Mapurisa akavarambira vaJonathan Moyo vakabuda vachipopotera mapurisa kuti anga azviitirei zvekurambidza kufora ikoko. Saka mukatarisisa mungangozofungira kuti nyaya idzi dzine chokuita nezviri kuitika muZANU PF zvokuti pane kurwisana kuripo. Vamwe vari kuti nyaya yekufambiswa kwemashoko vaJonathan Moyo kuda vanenge vava kuda kunyanya kusunungura zvinhu zvingangozoita kuti ZANU PF izonetseka pamberi. Saka vava kugwa navo.
Saka chikuru chatiri kuona apa inyaya yekurwisana kuri kuitika imo muZANU PF.
Ndo fungiro iripo sokuona kwangu ndazama kuverengedza zviri kuitika izvi. Ndakatarisa futi nenyaya yekuti vaJonathan Moyo vari kunzi muri kunyanya kutora vanhu vanga vachimboti ZANU PF haina kunaka. Movaisa kuti vave vapepeti vemapepa, mapepa anofanira kuva ari basi pehurumende.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vari mukuru weMedia Center vaNS Mudzengi vari parunare muHarare.
Hurumende inoti panofanirwa kutorwa matanho akasimba zvikuru mukupedza mabasa evanhu vanobata madzimai nevanasikana chibharo. Vachitaura pakuparurwa kwechirongwa chekupedza kubhinywa kwevanhukadzi munyika, mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru vati kubatwa chibharo kwevanhukadzi kunofanirwa kupera zvachose uye hurumende inofanirwa kutora matanho anopedza dambudziko iri. Amai Mujuru vati madzimai nevanasikana vanodarika zviuru gumi vakabatwa chibharo pakati pegore ra2012 kusvika muna kurume wegore rino.
Panze pekungotaura bedzi kuti chipo chinobva kuna Mwari, mukanyatsobvunza madzimai, izvi zvinoitika mukusikwa kwekuti inhengo yemudzimai yaunobudisa iwe kubva munyama yako. Kana mwana wako aine zvinomuwana, une zvaunonzwa iwe zvausingagone kutsanangura. Izvozvo kana uri mubereki asingazvinzwe akatakura 9 months you are abnormal. Saka, kana tiri pano tiri kuda kutaura nyaya ye rape. Inyaya ya tiri kutaura iri kubva kutsi iri mu natural feeling ye munhu wechidzimai. Inyaya inorwadza zvatisingakwanise kutsanangura iri beyond explanation.
Amai Mujuru vatiwo izvi zvinotyora kodzero dzevanhukadzi panguva iyo Zimbabwe iri kurwisa kupedza dambudziko iri. Vaenderera mberi vakatiwo kumwe kubhinywa kwemadzimai kuri kuitwa mudzimba kuburikidza nekumanikidza vanhukadzi kuti varoorwe. Vachitaurawo pagungano rimwe chetero, gurukota rinoona nezvemadzimai Muzvare Opa Muchinguri vatiwo Zimbabwe inofanira kushandisa bumbiro idzva remitemo yenyika mukurwisa dambudziko rekubatwa kwevanhukadzi chibha.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7 tirikutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemtande redu repaInternet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Sakangana kuti munokwanisa kubata Studio 7 pa 919 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika muAfrica nepasi rose.
Mukuru weNATO anoti Russia yatanga zvakare kuunganidza mauto ayo kumugano weUkraine. Panguva iyo mutungamiri weUkraine aburitsa mashoko ekuti achanyorerana chibvumirano chekubatana neEuropean Union. Munyori mukuru weNATO vaAnders Fogh Rasmussen vataura vari muBrussels kuti zvimwe zviuru zvishoma zvemauto emuRussia zvaendeswa kumugano uyo muurongwa hwavati weRussia hwekusimbaradza mauto ayo ari mumugano neUkraine. Vati izvi zvinhu zvinoshoresa zvikuru.
Mauto emuIsrael akarwisana nevanhu vemuPalestine apo mauto aya aitsvaga vechidiki vatatu vasiri kuzivikanwa kwavari zvichitevera kupambwa kwavakaitwa svondo rapera. Mauto emuIsrael ati vanhu vemuPalestine vakakanda zvombo zvinoputika vakaridzawo pfuti izvi zvakapa kuti mauto aya adzosere. Mauto emuIsrael anonziwo asunga vanhu makumi matatu izvo zvasvitsa vanhu vemuPalestine vasungwa pavanhu mazana maviri nemakumi masere. Mazana maviri evanhu ava inhengo dzechikwata cheHamas. Vechidiki vatatu ava vakatsakatika apo vaidzoka kumba vachibva kuchikoro muWest Bank.
Nyanzvi inoshanda nesangano reWorld Wildlife Fund kana kuti WWF inoti Mozambique yava imwe nzvimbo huru iri kuurayiwa nzou zvisiri pamutemo pamwe nekutakurwa kwenyanga dzenzou muAfrica. VaColman Okriden vataura mashoko aya mugwaro raburitswa nhasi iro rinoti nzou mazana mapfumbamwe dzakafa kumaodzanyemba kweMozambique mumakore matatu akapera muna 2013. Sangano iri rinoti kufa kwenzou idzi kunogona kunge kwakakonzerwa nekuvhimwa kwadzo zvisiri pamutemo. WWF inoti panodiwa kutorwa matano pasi rose kuitira kuti kuurayiwa kwenzou idzi kupere.
Makateerera kuStudio 7 munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Munokwanisawo kubata Studio 7 pachannel Zim muchishandisa decoder reWiztek kubva na9pm kusvika na11pm. Kana muri paWiztek, tsvagai channel yakanzi CH Zim.
Channel Zim inoteererwa nguva dzose pasatellite TV, smartphone nepaInternet inoti www.channelzim.net.
N nekuona kukwira kuri kuramba kuchiita nyaya dzekubhinywa pamwe nekushungurudzwa kwevanasikana pamwe nemadzimai, hurumende yaparura chirongwa chekukurudzira kurwiswa uye kumiswa kwedambudziko iri. Vachitaurawo pachiitiko chanhasi ichi, mumiriri wesangano reUNFPA Dr. Basile Tambashe vazivisa kuti sangano ravo riri mushishire kutenga michina ichaiswa pachipatara cheHarare kuti igobatsira mapurisa mukuferefeta kwavo munyaya dzekubhinywa dzavanenge vachitevera. Madzimai pamwe nevanasikana vachiri kuyaruka vanodarika zviuru gumi vanonzi vakabhinywa pakati pegore ra2012 nechikamu chekutanga chegore rino ra2014. Mukuziya nezvinyaya iyi, tabata vanorwira kodzero dzemadzimai uye vari mumiriri weHarare West muparamende muzvare Jesse Majome pamwe nasachigaro wesangano revanhurume repadare Enkundleni vaJona Gokova. Tatanga nekubvunza vaGokova kuti vanotambira sei chirongwa chaparurwa ichi.
Ndofunga senyika idanho rinokosha nekuti nyaya yacho yati kutaura nayo yekushungurudzwa kwemadzimai nekubhinywa kwemadzimai nevana vadiki vasikana ava yakutonyanyisa zvekuti handichaziva kuti zviri kusvika kupi. Saka inotoda nyaya yekuti iongororwa haikona nemapazi ehurumende chete, asi kuti dai tawana mukana wekuti tichange kuti varume vapindewo munyaya yacho, because kana ichitaura nenyaya yekubhinywa kuri kuitwa vana vadiki zvoitwa sekunge kuzviri kuitwa nevanhuwo vatisingazivi kuti vari kubva kupi. So ziva kuti zviri kuitwa nevanhurume, saka ngatitsvage nzira dzekuti vanhurume vangava vari muchechi, vangava vari pabottle store, vangava vari mubhawa, vatange kutaura nenyaya yacho, nekuti ndoyo munhu unhurume here iwo wekuti varume vanobhinya madzimai nevana vadiki.
Muzvare Majome, munoti iwo nedanho ratorwa nehurumende pamwe nemashoko ataurwawo navaGokova?
Ini ndinoti zvakakosha chaizvo zvechokwadi kuti patorwe chero danho chero ripi neripi zvaro rinoita kuti tipedze dambudziko rekubhinywa nekushungurudzwa kwevana nevanhukadzi. Ndine nezvataurwa navaGokova ndinobvumirana nazvo, zvinoda kuti munhu wese abate pamwe chete tisunge dzisimbe. Ndinofara kuti mutevedzeri wemukuru wenyika atora danho hero, nekuti zvinoda kunzwa vatungamiriri vepamusorosoro vachionekwa vachishanda kuti nyaya iyi ipere. Asi ndinokatyamara zvikuru nezviri kuitwa nehurumende, nekuti nechirongwa chavaparura ichi nezvikonzero zviviri. Ini ndinofunga kuti nguva yekunge kuchingotaura zvakanaka chaizvo kuti titaure nezvazvo tizvishoropodze, asi mufunge zvonzi muromo haudzariri nerwizi. Yava nguva yekutora matanho chaiwo anoita kuti izvi zvipere.
VaGokova, vamwewo vari kuti chimwe chinoita kuti nyaya idzi dzirambe dzichienderera mberi mitongo inopiwa vanenge vaparadzi mhosva, haisi ingaita kuti vanhu vanozoda kupara mhosva vatye kutora matanho iwaya. Munoti
zvakakosha kuti titarise kuti mitombo iri kupuwa vanhu vari kupara mhosva idzi mitombo yakadii. I think iko zvino izvi panyaya dzekubhinya madzimai nevana idzi marape cases atiri kuona ari kungokwira, zvaakutoda kuti tikurudzire vanotonga vanhu vakadai kuti vavape mapenalties akakura zvikuru. But also I think problem yatinayo ndeyekuti hatina enough awareness campaigns mumastreets, machurch, mumabhawa nechinechi anobatsira vanhu kuti vanzwisise huipi hunoita varume vave mabhinya. But also kuti tendechida kuti varume vacho vave involved, vapinde munyaya yacho, vatange kutaurirana face to face vari vanhurume kuti toita sei kuti tipedze nyaya idzodzidzi.
Muzvare Majome, nyaya yekuti veukama kazhinji ndo vanonongedzwa panenge pabhinywa vanasikana, munoti
hongu idambudziko iri rekubhinya ringoripi? Iringoti riripo nekuti ndingati munyika medu hatisina kutora matanho akasimba ekuti tinyakuti hatitozvibvumidzi zvachose zvinorambidza zvekushungurudza munhu, zvekushungurudza nekumanikidza munhu ndingati zvepabonde kana kumanikidza kana ani nani zvake. Tikangotora tsika iye kuti hazvibvumidzi kana naani nani zvake, munoona maivi chero dambudziko iri rekunzi hanzi zviri kunzi varume vanobhinywa chero havo mutema hauzivi zvakadaro, munoona zvichitopera nekuti zvanambiranga machingodzokora kustrategy yekunzi national strategy yegender based violence. Dai hurumende yachiregera zvekungotaura ngaichiita, ndiyo yakatora istrategy ngai ikazadzisa matanho iwa. Tinoona kushungurudzwa kwokunopera kunopera zvachose, kunotoenda mufungi ngavatore mata ivo ndio nekuti kuti varambe vachingoparidza kuti ngazvipere ngazvipere hazvibeti ivo ngavaende vanotora matanho avanofanira kutora ivo ekuti izvi zvipere, ndo vane masimba acho ngavaite dhaza ravanofanira kunge vachiita.
Avanga varo miriri weHarare West muParamende Muzvara Jesima Jomeve MDCT manzwo zvakare kubva kuna Sachigaro ePadare vaJona Gokova vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa dambudziko rekubatwa chibharo kwevanhukadzi munyika.
Kana muine zvamunoda kutaura, titumirei matext message panhamba inoti 1202465 0318 muchitiudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai kuti mutaure pfungwa dzenyu palive talk.
Kana muri kunze kwenyika munogona kufona panhamba dzinoti 1202617 2077 kuti mutaure palive talk. Kunyangwe hazvo paine mutauro pamusoro pechirongwa chekuvandudza zvigwayo zvomvura muHarare, vakafanobata chigaro chamabhara nemukuru weguta amai Josephine Ncube pamwe nemumwe mukuru wekambani yekuChina iri kutungamira chirongwa ichi vaZhang Jin. Nasi vazivisa kuti chirongwa ichi chiri kufamba zvakanaka chose uye chichapera nekukasika kudarika nguva yanga yakatarisirwa. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nemakurukota ehurumende pamwe nevatori venhau vange vachishanya kunzvimbo inocheneswa mvura yeMorton Jeffrey nhasi, amai Ncube vati chirongwa ichi chakatanga gore rapfuura chiri kufamba zvakanaka uye chave kuzopera gore rinouya, kunyange hazvo change chakatarisirwa kupera muna 2016. Vanoti zvimwe zvinodiwa kushandiswa zvatove munyika uye vari kugutsikana nebasa riri kuitwa. VaJing avo vanove mutevedzeri wemukuru wekambani yeChina Machinery and Engineering Corporation muZimbabwe iyo iri kutungamira chirongwa ichi, vati vanotarisira kuti michina nezvimwe zvese zvasara zvinodiwa kushandiswa pachirongwa ichi zvichange zvave munyika muna mbudzi gore rino. Vati vanoziva kuti chirongwa ichi chakakosha kuguta reHarare uye vari kuedzana pose pavanogona napo kuti guta reHarare riwane mvura yakawanda uye yakachena. Amai Ncube vati chirongwa ichi chicharerutsa dambudziko remvura uye vati panotoda kuvakwa mamwe madhamu kuitira kuti dambudziko remvura ripere muHarare. Amai Ncube vabvuma kuti pakatengwa motokari dzinodarika 50 nemabhazi zvichashandiswa nevanhu vari muchirongwa ichi uye vati dzimwe dzacho hadzisi kushandiswa zvichitevera kuchema-chema kwakaita vagari vemuHarare. Asi gurukota rezvematunhu vaIgnatius Chombo, avo vange vaine gurukota rezvemvura vaSevia Kasukuere, vati hapana chakashata chakaitwa nekanzuru mukutenga motokari idzi. Vakati kanzuru ingadai yakatotenga motokari dzakawanda kuti chirongwa ichi chiitwe nemazvo.
Ende ndakalkureta pano 21 ukapamudzana 35 ukaida 105 no106 ukati 3 plus 2 105, so there should be 56 per mental arithmetic. Ndo yatatizvo vakabwaira vakatenga shoma ukapa wakona press mari yamakatenga kana 90 kana 100 makatokavha zvimwe because muna you are entitled to 1%.
Meya veHarare vaBernard Manyenyeni vakatosarudza chikwata chiri kuongorora chirongwa ichi sezvo makanzuro akagunun'una kuti haana ruzivo rwekuti chiri kufamba sei. Vachombo vati kanzuro yakasununguka kuendera mberi neongoro yayo, vakati zvichitevera tsananguro yapiwa naamai Ncube navaZhin zviri pachena kuti chirongwa ichi chiri kuitwa zviri pamwero. Asi mutevedzeri wameya vaThomas Muzuva, avo vari muchikwata chiri kuongorora mafambisirwo echirongwa ichi, vati kunyange hazvo paine chokwadi pane zvataurwa naamai Ncube navaZhin, chavari kuongorora mitengo yezvinhu zvakatengwa motokari nezvimwe zviri kushandiswa muchirongwa ichi.
So isu zvatiri kuongorora mitengo yacho ndichokwadi here kuti mitengo yemota iyi kana uchinzi yakaita mari yakati ndizvo here zvinenge zviripo. Handidi kunyaya kutaura zvakawanda nenyaya yekuti iyi tirezenge richiita preempt, but still secancel yakanga yataura kuti probe team iri kuitwa, hatigoni kuimisira pakati. Tinotopedzisa basa sekurongwa kwakaitwa necancel nekuti zviri given muact kuti cancel ine right yekuita maprobe painenge isina kunzwisisa.
Imwe nyanzvi vaPeter Morris, avo vakaongorora chirongwa chekuvandudza mabasa emvura, vakatozivisa kuti kanzuru inogona kunge yakarasikirwa nemari yakawanda chose sezvo mutengo yezvinhu zviri kushandiswa yainge yakakwidzwa kudarika mitengo yazvo. Chirongwa ichi chiri kushandisa mamiriyoni 148 emadhora, chinove chikwereti chakatorwa kuExport and Import Bank yekuChina. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vamasimba manyanya vanoti pane zvakawanda zvisina asina kujeka pazvirongwa zvose zvinoitwa nemakambani ekuChina vachiti kazhinji kazhinji anongodomwa kuita mabasa pasina kushambadzwa sezvinofanira kuitwa pamutemo. Vatiwo makanzura eHarare ari kuita zvakanaka chose nekuongorora chirongwa chiri kuitwa neCMEC yekuChina vachiti chirongwa ichi chichawedzera chikwereti cheguta sezvo guta risiri kushanda zvakanaka uye risina urongwa hwekuti richabhadhara chikwereti ichi sei. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Mumutambo we 2014 World Cup uri kutambirwa ku Brazil, Cote d'Ivoire iri kutamba ne Colombia uye zvibodzwa zvakamira zvakati Cote d'Ivoire 0 Colombia 1. Mugroup D, England ichatamba ne Uruguay, Japan ne Greece dzichitamba pane mumwe mutambo we Group C. Vadzigiri venhabvu vazhinji muZimbabwe vanoti vari kurwadziwa nekutamba kwakaita Cameroon nezuro iyo yakakundwa neCroatia 4-0. Vatsigiri ava vanoti kutamba kwakaita chikwata ichi kunonyadzisa zvezvo vakaratidza kusaremekedza mutambo wenhabvu apo mutambi Alex Song akapiwa red card mushure mekunetsana nemumwe mutambi weCroatia. Mumwe mutsigiri wenhabvu vaEdison Mutasa vanoti vakatarisira kuti mitambo yanhasi ichanakidza sezvo pane mikana yenhabvu ichange ichitamba, pane mikono yenhabvu ichange ichitamba mumitambo iyi. Ngatinzwe hurukuro yavaita naMavlas Mhlanganya uye weStudio 7.
Ivory Coast ndati izvozvizvi mukatarisa icompetition yemasoka yavanoti masoka philosophies bhora rekuColombia nebhora rekuAfrica. Saka mukatarisa izvozvo ndiri kutarisa Ivory Coast kuti maplayers ariwo mazhinji asa ari kutamba nhasi uno. Maplayers anga ari majuniors akatamba mazhinji akatamba kumakonferensi emaunder 17. Nasi akwalifaya kuva mata at the World Cup level. Saka hatatarisire pasi, tatoinzana nawo zvakanyanyisa kudarikidza zvatingatisu zvatinoita kunonzwa kuzoti inongori national team inongozvarwa iri national team isina munhu akamboendawo majuniors isina munhu akaendawo kuchikoro chebhora. Saka tiri kutarisira zvakangoenzera zvokuti kudyiwa kuColombia hakutishamisi. Kana kuhwina kweIvory Coast ichinda pasecond level ichinda pamaquarter finals hazvishamisi kuzatoizana kare kugadzirirwa kwebhora.
Tombotarira kuti England ichange ichitamba neUruguay mugroup D. Imi semutsigiri wenhabvu munofunga kuti chii chichabuda pamutambo iwoyu?
Zviri kuitika paEngland. England yatora nguva yakareba isina kumbohwina mutambo weWorld Cup. And nguva zhinji yanga iri bangadziriro yakapedzera kutora mukombe weWorld Cup kare kare. Saka chachichikonesa nguva zhinji ndechekuti bhora rinotambwa muEngland rinotambwa nemaforeign guest players. Vana vavo chaivo chaivo vari vashoma vanenge vachitamba bhora remhando yepamusoro. Saka izvozvo yakazvigadzirisa. Saka hazvishandise kuti nhasi inokwanisa kuhwina mutambo iwoyu.
Tombotarisa Japan neGreece, mungaona chii chichibuda pamutambo iwoyu?
Ndinotarisira kuhwina kweJapan ini nokuti Japan in terms of massa development iri mberi zvakanyanyisa. Greece inotamba hayo bhora asi ndiona sekuti Japan iri mberi bijana.
Avanga vari mutsigiri wenhabvu vaEdison Mutasa vachitaura naMavlas Mhlanganya uye weStudio 7 vari kumasvingo.
Lifting as we lose our inhibition, celebration, it surrounds us, every nation all around us.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare.
Mapurisa anosunga mupepete mukuru weSunday Mail Edmund Kudzai, asi hapana anoziva kuti asungirwei.
Hurumende inoshora zvakadzama kubhinywa kwevanhukadzi munyika.
tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuoneka ine mufaro ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC
nenwenyu Blessing Zulu ndokusemina Chris Gande najonga.